mugana wangu wauya ini ndoto jingaira kupata hana yangu ndo zvipili vafunganya ndoto gayaira munzira dzemuzango sungo ndoto tarira ndotanga jesi yarangu nive ndakaromba mabuna nyangwe nambo ikauya inoni wananimire nyangwe rukare rukauya inoni wananimire nyangwe nambo ikauya inoni wananimire nyangwe rukare rukauya inoni wananimire kungare usiku zvanhasi asi kuchaedza mangwana nyangwe kuchina ya zvanhasi mvura ichadzasa mangwana.
I am a fighter. I am a winner, yo. Gabatena, no. I'm doing what they say I will never do. Siapanda pusha, siapanda pusha, siapanda pusha, siapanda pusha. Humba humba hu, baby. Ahumba hu, humba humba hu, baby. Ahumba hu. Siapana pusha, siapana pusha.